Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzizvinoinyika. Izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose. Takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana.
Misa Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality, and what we've done has been amazing, and we have done an amazing job, and it's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Va Donald Trump vanoti hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira coronavirus muAmerica.
So what we should be doing now, there should be a national standard. Instead of leaving this up, it is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Asi va Joe Biden vanoti America ine dambudziko rekushaya mutungamiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chienda pamepo, bazi rezveutano range risati rabudisa mamiriro akaita chirwere cheCOVID-19 munyika. Asi patakapedzisira kutambira mashoko avo nerimwe zuro, bazi rezveutano raiti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8,055. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana 7,640. Mukuru wesangano rinoona nezvenhau reMisa Zimbabwe vatavanhu mwoyo vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill, iro rinonzi richaona vanonzi vanenge vachishora nyika kuburikidza nekutaura nedzimwe nyika vachisungwa. Munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti ibasa rehurumende chete kudyidziana nedzimwe nyika. Asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu wakanangana nekusunga mbira dzakondo vanopikisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Kutaurwa kunoitwa nehurumende kuti yakuda kuunza zviga zvinomisa kuti vana veZimbabwe vataure nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunoratidza kuti Zimbabwe yakutsvedza kubva pakumira pakushanda kana kuti kutonga zvejekerere kuenda pakutonga kweumbimbi ndoga vachishandisa masimba ehurumende kuti vange vachibata vanenge vawanikwa vachitaura nezvimwe nyika vachivakandira muchizarira mukuburikidza nemutemo wavanoti Patriotic Bill. Ukange wabuda wakadaro unenge wakunzi Patriotic Act. Zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzizvimwe nyika. Izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose. Takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana.
Saka izvi zvinorevei semaonerenyu?
Zvazvinongoreva ndezvekuti kana hurumende ikauya nemutemo uyu, chose chaunotaura chinogona kukusungisa. Zvazvinongoreva ndezvekuti hurumende ikangofungira nenguva ipi kuti wataura nechizvarwa cheimwe nyika ekuburikidza nemizinda yavo muZimbabwe waakutokwanisa kubatwa vachimira kuferefeta uyezve kana vazopedza vokutongera mutongo wekuti wapara mhosva inoparwa nenhunzva tunzva dzinouya iyo ichinzi criminal offense.
Ko bumbiro remitemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro redu remutemo kuburikidza nechikamu chesection 61 chinobvumira chose kuti munhu wese ataure zvakasununguka zvisina kuvhiringwa nehurumende nenguva ipi zvayo. Zvinotsigirwawo nezviga zvatinopiwa zvikurusa nechikamu cheAfrican Commission on Human and People's Rights kuburikidza nezviga zvavo zvaanoti Declaration on Human Rights. Izvi zvazvinongoreva ndezvekuti Zimbabwe yakubva pazvitsidzo zvainenge ichifarwa kuremekedza zvinopiwa zvikurusa nemagungano akaita segungano rekuungana akwezvezvarwa zvekuzasi kweAfrica, Southern Africa, gungano reAfrican Union, gungano reUnited Nations, avo vanokudza zvikurusa zviga zvinopiwa kuburikidza neBill of Rights.
Rinoti kudi iro biri rezvekodzerero kana kuti Bill of Rights?
Bill of Rights inotaurei? Inongotaura kuti munhu wese akasununguka kutaura, akasununguka kusangana newose waanofunga kuti anokwanisa kusangana naye woita hurukuro, akasununguka kumira pane vanomira nezvaanobvumirana nazvo yavanoti iyo assembly. Izvi zvinenge zvakuvhiringwa nemutemo uri kugadzirwa nehurumende yebato rinotonga reZANU-PF. Isu seriSaZimbabwe tinoti hurumende yeZimbabwe hairarami yoga kana kuti hairarami mumhepo yayo yoga, inorarama nedzimwe nyika kuburikidza nemakungano andataurai. Saizvozvo inosungirwa kuti icherechedze urongwa hwose hunoitwa nemakungano aya kwekuti iremekedze kodzero dzevanhu zvikurusa dzekutaura, dzekusangana, dzekuti vane muonero umwe chete vaungane vafunge kana kuti varatidzire zvisina mhirizhonga. Saizvozvo seZimbabwe tinoti mutemo uyu wabva pazviga zvinotarwa nevanofunga zvakajeka vakaita sana United Nations, sana African Union.
Asika hurumende iri kuti izvi ndoo zvinoitwawo kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America.
Hurumende kana yakuda kuita umbimbi ndoga inoita zvese zvainongoitwawo nebere kana roda kudya vana vayo. Inowara rowanzo kubva rati makunuwirira kunge mbudzana ndokwata kunanga.
Mukuru wesangano rinoona nezvenhau remiSaZimbabwe vatavani moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party vachangopedza kupindura mibvunzo yevanhu vachitsvaka rutsigiro rwemusarudzo. Vaviri ava vange vachitaura nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yanyanya kutaurwa pamusoro payo ndeyechirwere checovid-19. VaTrump vati hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira kufa kwevanhu sezvo vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri ane zviuru gumi nezvisere 218,000 vakafa.
As president, I can't be locked in a room someplace for the next year and just stay and do nothing. Now you take a look today at the UK, you take a look at Spain and France and Italy, there's tremendous spikes.
But our death rate is worse than, well, not Spain, but those other countries.
I have things right here that will tell you exactly the opposite.
Me too.
So the UK is up 2,500%, because I knew you'd be doing this, I know you very well. The UK is up 2,500%. The EU is up 722%, and the United States is down 21%.
So we have, our death per capita is among the highest.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality. And what we've done has been amazing, and we have done an amazing job. And it's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Asiva Biden vati America iri mudambudziko rokushaya mutungamiri anogona kuchengetedza vanhu. Vati vaTrump vakatadza kuita basa ravo.
And so the point was, you missed enormous opportunities. And kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all, when the summer comes, it's all going to go away like a miracle. He's still saying those things. And the economy of science said so. I said, I follow science. So what we should be doing now, there should be a national standard, instead of leaving this up, it is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Muzvina fundo Elliot Masocha veDeFry University avo vange vakatarisa nekuterera vaviri ava vachipindura mibvunzo vanoti hapana chitsva chabuda asi vachiti vaBiden vakwanisa kuudza vanhu kuti zvavanoda kuvaitira ndezvipi kana vakakunda musarudzo. VaMasocha vati vaTrump vatambisa mukana wekukurudzira vanhu kuti vashandise mamask sezvo ivo vakabobatwawo nechirwere ichi.
Musiyano wavaviri ava kubva pazvimiro zvavo kana chiti zvimiro zvavo ndinechitarisa kuti unotaura zvine uremekedzo pakubvunzwa kwavava vachiitwa navavhoti nokuti vanhu vanga vasangohusisa kuti chinonzi town hall chii chinonzi town hall kutaudzana navavhoti vangava vepati yako vepati imwe navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani. Saka ndavona vanhu vaviri ava President Trump navaJoe Biden vari kukwidza vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera. VaTrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu zvinenge zvimwe zvokunzenga zvekamubvunzo unenge wavhunzwa pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura kuita sokuti ndo vakaita mashura okuti mabasa anga ari maamerica pasati pauya COVID-19 ange aripo zvavakaona mabasa ewhite vapo nechikare ndichitarisa kuna vaJoe Biden vava vachitaura vaine vari munhu unenge unorukudzo kuvanhu veamerica munhu wakadzikama munhu wanga achinatsokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava akavatarisa kumaziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita izvi ndizvo zvendichakwanisa kuti ndiitire vanhu.
Kana dini vanga vaita izvi pamwe chete pachina zvekuti umwe ari kwake umwe ari kwake munofunga kuti ainzi akunda umwe ndiani pavavira pa,
mavonero angu ndokuti vaBiden ndo vainzi vakunda umwe nokuziva kwatinoita isu vaDonald Trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa kusemunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo vakadzikama vachikukidzana navaBiden vaBiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera vaBiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wavhunzwa iwoyo pamwe vachizvishoravo pano pandaichiwachizvishoravo kuti apa mutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati hausi wakazviona izvozvo kuna vaTrump vanenge vanongozvova dundundu ndiona sekuti kunzenda nzenga mubvunzo kunoita vaTrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanzi apa havana kuhwina apa vaBiden vanenge vahwina ipapapa ndiwo maondera andazviita ichi.
Asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizhen pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava?
Hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yava vachibvunza vanenge vanga vachingonyanya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare. Asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvavaBiden chii chavachaita kana vakasarudzwa ivo chakasiyana nechichaitwa navaTrump kana vakasarudzwa ivo zvichinyanya kunangana nenyaya yeCOVID-19 chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000 vaTrump vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamaski vaTrump vachiramba vachingoita marare acho ivo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachinzwa zvipatara ike zvino zvipatara zvozara pa50 masketi omaamerica 38 anayungudu wana wayo zirguwele zato siriku ya nyokuwanda saka ndini wana so kuti wa Biden wa simbiri ya kutikana ini mkandisa rida nchata urachokwadi vatiramba wana kuta urachokwadi hapa kutishinguwele ichi chaka ipa siku vatiramba wakuramba vatimbo sumbidira wana kubarari wama kutu uyai wana wachibati wana ichinguwele vatiramba wakuramba wachingo ita ma mistakes awaka ita kairo kusakata ni javano vumu Amerika wa wano vakuna na South America na warungu kari kungu rambu wa chingu ita kukutibari kukutijira iso so sakara chingu wapu apana chini kumbu ita sakanaka
muzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Sangano Legal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadurwa nedare repamusoro reHigh Court muswa 7 mwedzi uno uyo wakati kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunochora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakabatana nesangano reDeaf Zimbabwe Trust vakaenda kudare vachipikisa chikamu 193 chebumbiro remutemo icho chinotaura pamusoro pekusungwa nekuchengetedza wakwevanu wa singanzo ya ikana kutaura. Mutongi wedare akatambirawo chikumbiro chekuti mutemo uyu uvandudzwe akatora kuti kurukota rezve mutemo ringe raona kuti chikamu chemutemo ichi chavandudzwa mukati nemwedzi mitanhatu. Vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare ne Legal Resource Foundation amai Valerie Zvikuya vaita hurukuro na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Wa mtongo uyu ni kuti isu tuse Legal Resource Foundation ishuhiro yedu yekushanda ne vanhu vanorarama neurema wakasiyana siyana asi tikatarisa panyaya yatakaunza mudare ndeyavo vane dambudziko rekunzwa kana kuti vasingatonzwi zvachose. Saka dambudziko ranirikuitika ipapo nderekuti vanhu vaiti vakaenda kumatare dzimwe dzenguva kunenge kusina sign language interpreter kana kuti muturikiri anoparura nyaya sign language. Saka kazhinji munoziva kuti kana muri kuturikirwa nemunhu asina ruzivo ruzere kana kuti munhu ari kuita zvekiya kiya panogona kurasika kweumbo hwakakosha kana munhu ari mudare. Ende mutemo yedu haisi kunyatsoburitsa pachena kuti saka zvochinzwi kune avo vane dambudziko rekunzwa. Ndosaka makationa tichienda kudare nenyaya iyi.
Munoona here vane masimba ekugadzirisa mutemo iyoyu vehurumende vachizouwandudza kuitira kuti unge uchitambira zvakatongwa nedare?
Tine tarisiro yekuti zvichaita saizvozvo. Kana makatarisa mutongo wacho uri kutaura kuti mushure mwemwedzi mitanhatu kana kuti 6 months pachirongo zvikumbiro zvakataita zvose zvinofanira kunge zvazadzikiswa. Zvireva kuti minister wejustice legal and parliamentary affairs anofanira kubvisa maclauses kana kuti zviri mumutemo zvisiri kutaura panyaya yemasign language interpreter panyaya yekudare. Saka ndotarisiro yedu yekuti within 6 months zvinofanira kunge zvaitika. Wongotoziva kuti pane basa rakakura chaizvo ririkufanira kuitwa ipapo asi isusu tiripo seorganization kuti tibatsire kana kupa necessary support yavangadi kuministry ikoko nevose vari responsible for nyaya yekugadzira mutemo tiripo kubatsira support iyoyo. Takashanda neorganization inonzi Zimbabwe Trust. Saka iyo organization yatinoshanda nayo chaizvo mumaprogram akawanda. Saka pane zvakawanda zviri pamitemo zvisiri kunyatsoita kana kunyatsofamba nemugwara rakanaka. Ndopavakauyawo vachitiredigawo resources ndishe tibatsireiwo tokuita dambudziko rekuti vamwe vedu vasiri kunzwa vari kudzamara vakupikira nyaya dzavasingazivi, vamwe vari kudzamara vapiwa zvisungo zvisiri kuenderana nazvo nekuda kwenyaya yekuti hapana interpreter anyatsowanikwa. Uye tikatarisa even kana makesi zvekumasevhuro koti dzimwe dzenguva munhu akutonzwira neinterpreter wake.
Ivo veDeaf Zimbabwe Trust vakataurawo here kuti vanhu vakasangana nedambudziko iroro vakawanda zvakadii vangadai vari kumatare vachishaya vanoturikira vesign language?
Pari zvino handina hangu mafigures acho asi tikatarisa population yemuZimbabwe mose tine over 300,000 vanhu vari kurarama nedambudziko rekunzwa. Saka hii population ni yaka wanda chaisho munu Zimbabwe. Kana tishitaza ni population yetu kuti wano wanufura namba zakatai wangura la manidambu zibure kusanzwa.
Abo wange vari wano mirira nyeyazi nende suwa kumatarezi mwoswa nisanga no Religa Resource Foundation amai Valerie Zuya. Vari parunare muarare na jonga kande miri we Studio 7. Chombo tarisa jirimu matepa na u anasi. Munyori mubazi nyezo kubuliswa kwa mashoko wa Nick Mangwana wazivisa patuita pavo kuti mutunga milu wenyika wa Emerson Mnangagwa wacha zivisa veru zinji mamiru akaita zinu munyika kana kuti State of the Nation nemusuwe China chirikuya. Financial Gazette rinoti banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kuparura mari yemapepa itsva ine huremu hwepamusoro izvi zvichasvitsa mari yemapepa iri kushandiswa munyika pamabhiriyoni matatu emadhora emuZimbabwe. Mufinancial Gazette bekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi yabatana neimwe kambani yekunze kwenyika kuti ibatsire mukutsvaka upfupi hweZimbabwe hwakabiwa huri kuchengetwa kunze kwenyika. Mutauriri weparamende vaJacob Mugenda nezuro vakabudisa mashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission haina simba rokumisa sarudzo sezvo chikonzero chakataurwa negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga chekuti sarudzo dzimbomiswa pamusoro pecoronavirus chisina kuendeswa kudare reparamende kuti chizewe. Yari nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 hapo ndo dangu pindro kwa mfano ya ruti pamberi nezano PF mwati pamberi nezano PF vima yochona matija juhora marina kwana tinga tuke jesu ndo pa ruti pamberi nezano PF kama asha zutara zirina kunyarara kwete utara snaba
Biko washamara ne watereri weStudio 7 hapo ndada umbobvunza zvangu vavo baba vari kutaura zvekuti kwanzi pamberi nezano PF hapo ndambobvunza kuti vanombotambira mari yakawanda sei kuti vangataura zvekuti kwanzi pamberi nezanupiefu vanhu vose vachingochema nezanupiefu yeye munhu ndi pamberi nezanupiefu zvakavaomera babavo.
Ndina hangu ndiri muZimbabwe ndinoti vana veZimbabwe mungatendavo here kuiswa mumavoko ezanupiefu nana Munangagwa zhuva muripo makatarira muchikona kuratidzira.
Hello Studio 7 magadi ana sisimave ana maiko yana jonga kandimire mwakadi koko isu tiri kuno kuZimbabwe tanzwa nenhamo Munangagwa atitambudza atitati taona utungamiriri wakadai Mugabe anga ari nani kwete zvamunangagwa Munangagwa ane hutsinyi kutora ma MP asiri yake achifurirana kupi achiwapa mari achida kuparadza pati yawachamisa. Bati ya wachamisa iparadwe na mna kupi. Ticharamba takabatira wachamisa. Wachamisa famba inarubasa. Famba nero famba. Taka kutigira.
Magadi hiko kutujo 7. Yana jonga kandimiri. Yana tanono kawandi. Magadi mesi mesi kuku. Egi ndino chema chema ni mmeru wakaita zinu kuzimbabu. Uya toko zani kupe uyu. Wanda otitese na mwanzo. Wana tingi takamira papi chepo chani. To chema chema ni maitiru wa awaru kujita yu haya. Otinika yende mbele wa chita mitiru wa wajita yu haya. Tozo di mangwana manja. Anga pise Munangagwa ndiani. Zimira zakada yusu. Patukuruisa otinge chibisa Munangagwa. Sabai ya turuisa ni kwake. Ndifisira kusaini. Angisuno zonamba sei manja. Takatansira kutinge na kekda. So di mangwana na imu yezi mabu. Tofamba sei. Kine kwa hara yu zuhitko na kupe. Nakugana zorora.
Makadiko pa Studio 7 ubo anamukoma tanonoka wande no vamweso vashamarari aiwa tinonakirwa nechirongwa chenyu. Ini ndinoshamisika nemashoko amuzvare tokuzani kupe kuti aiwa vauya mupariamendi kuzomirira vanhu vanhu vapi vari kuzomirira aiwa tine example munhu anoipinda pachigaro asina kuvhotiwa nevanhu taisa ED zvari kuita vanhu tiri kuziziva chiparamendi chavo ichi vanhu vasina kuvhoterwa tirikuziziva pana zvavanoita pana kupa kungoda kungoda kudya mari chete nezanupf tirikuziziva vanhu vezimbabwe musambonyeperwa kuti hanzi chamisa ndiye ari kutengesa vana kupawo ndio ari kutengesa ndio arasika gwara remusangano gwara rakaratsvangirai ndere mdc alliance kwete rana kupawo vana kupawo atakatogara tamuona tsvangirai chitori mupenyu chaiyo chaiyo kuti vanga vatova vatengesi nhasi akuzodzoka vari ndipresidendi emdc zvambonyanya kuita sei vari kudei ngavaite zvavo chipalamendi chavo chevanhu vanoenda purezidendi wacho haana kuvhoterwa iye kupa chanonzwa mupalamendi haana kuvhoterwa chii chikumbonazoitika muzimbabwe zvinonyadzisa ini muruti pakimbala
apa makadii madii apa studio eya mawani chachawa zvakauma zvinotoshamisa chako hurumende chaiyo kutengera maticha tengera maticha zvimabhoti zvokubata hove hove idzi dzodzi dzobatwa chingano mandi to friday maticha anenge ari kuchikoro saturday vamwe vanogona kuenda kuchechi kana sunday paweekend rimwe zuva ndiri kuwacha saka hove idzi dzinobatwa rini nekutengeswa zvarini saka maticha haachatotiba zvekudzidzisa zvekutongoita zvehove zvimwe zvinoka romende ngairege kupererwa kudai so kupererwa nepfungwa kurabva yaratidza ndozvairi haiwa zvinhu zvonyadzisa zvichokwadi atiriso zvonyadzisa vapedza zviri nani kutoti vatengese mabhoti wayo vatowedzera maticha mari dhani kuti vatovapa rimwe basa futi zvichaende zvichadzosera vana mumasuri vari kudzidza votoona kuti sokuti basa rematicha kaharishandi bhikozi mwana kaangamboti shungu kudzidza chikoro achiona kuti basa rematicha maticha opiwa mabhoti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Kare Rising Power nekambo kavo furuwa sezvonguve yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Mr. Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro reHigh Court uyo unoti kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndiri Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.